tinotarisira vanhu vakaibasa guru chaizvo rokuona mari dzichange dzichidiwa nehurumende yavabiden kuti vafambise basa ravo rokutonga nyika yeamerica. Saka vanenge vachitarudza vanhu vane uteshe kana kuti experience ine dzidzo yapamusorosoro chaizvo, vakamboshanda zvekare nana vabiden kuti vavone ringava peni roga roga richazenge richidiwa muhurumende yavabiden, vobva vozozvifambisa kumakurukota mamwe vatoti maseneta aya namaMP kuhouse of representatives, ndokwavanozondovhota ikoko vachiona kuti timu iyi inobatsira vabiden mari yavanoda inokodzera here kuti vapuwe. Saka ndo basa raiiroro, vabiden havangonokori zvingangova zvinoitwa dzimwe hurumende dziri kune dzimwe nyika kuti edzo dzinenge andesingari kungonokora. Aiwa, vanenge vava vanhu vavo vanenge vaiti izvi zvamunoda kuita izvi zvinoda mari yakati ichazofambiswa yakati yakati, vonyorerana pasi voinda voiisa kuvanhu vanenge ikumbira mari iyoyo kuhurumende yeamerica, vondogara pasi vovona kuti inokodzeravo here kuti mari iyi ipuwe hurumende inenge iripo iyoyo.
Kana makatarisa vanhu vava vakadoma ava, munoona sekuti vanokodzera here kuvachipanga mazano chomutungamiri weamerica?
Vanhu vanokodzera zvikuru tikatarisa zvanari vanhu ivava tichitarisa hedu kuti vanonganonga kuti vakadzi ava varume ava vakatarisa zvedzidzo yavanhu ivava vagotarisa zvekwavakamboshanda, tinoona kuti ruzhinji rwavo vakamboshanda navabiden kungava kuhurumende yavaobama, zvekare ruzhinji rwavo rwe rwakamboshandawo kumayunivhesiti savacecilia rouse avo vanovaivo Princeton economist wanga ari mukuru wenyaya dzezvemari dzeuniversity yePrinceton inenge irikukwikwidzana nana Harvard. Saka tinoona kuti vatarisisa kuona kuti ava vanhu vanoziva here zvavanoita, vakamboita here basa irori nokubva vachora timu yavo kuvakadzi vanova vakatorazve vatema, vakatorazve maimmigrant vava vamwe vakazvarirwa kuzve, tinoona pano umwe vaadeyomo munhu wakazvarirwa kunigeria akavuyawo muno maamerica akadzidza maamerica muno ari wechidoko zvekare. Saka vasanganisa vanhu vakuru vakaita samai Janet Yellen vachazova ivo ndo vava treasury secretary kana kuti minister wefinance achizotevedzerwa navaadeyomo avo kuzvarirwa kunigeria asi ike zvino vava maamerican vari vechidoko vayellen amayellen munhu mukuru chaizvosa zvasvika kumasevenstok mutevedzeri wavo ari munhu wechidoko baadeyemo ari 39 years. Asi vose vari vanhu vano ruzivo rwapamusorosoro kunyaya dzezvemari kuti dzinofambiswa sei, kwete mari dzose dzose asi mari muhurumende kuti dzinofambiswa sei.
Mataura pamusoro pamai Janet Yellen vamati vachazoita watingati minister of finance, chamunofunga kuti vakapirwa chinzvimbo ichi chii?
Amai Yellen vakapiwa chinzvimbo ichi kwatariswa zvavakamboita muhurumende dzapfuura, ndiye munhu wokutanga kuvarume nokuvakadzi kunge abata zvigaro zvakawanda wanda zvapamusoro zvenyaya dzemari achizopedzisira nechigaro chaari kuzo kuwa icho chichi chokuva secretary kana kuti minister wefinance muamerica. Saka munhu unoruzivo rwakawanda, munhu unozikama zvekare munyaya dzemari idzodzidzi, apedza mabasa iwayo kwaanga ari ike zvino wanga ari kuorganization kana kuti vatisu bato rinodzira zvenenyaya dzeupfumi izvi, achitaura zvekare zvaidero zvichinge zvichiitwa nehurumende yavatrump. Saka munhu wanga achingova neizwi raihwikwa, izwi rairemekedzwa chaizvo muhurumende dzakasiyana siyana dzaanga achishanda iye kana kusashanda iye, maziso ake ainge achingova nemumachiratidza kuti une njere dzezvaari kuda dzezvaazopiwa icho zvino izvi. Asi mamiriro azvo ndokuti hazvirevi kuti zvaanga asarudzwa navabiden ike zvino ndiyo chatora basa iroro, hazvitorevi kuti basa rava rake. Aiwa, ipapapa ndinoda kuti vateereri vokuzimbabwe vanatsokuchihwisisa kuti muno muamerica zvinoreva dhemokirasi ndezvokuti wasarudzwa ake, asi uchandomira pamberi pamamp vaya vaya achiinterviewa achibvunza mubvunzo
tichiri panyaya yokutambidzana utongi pakati pa Joe Biden na va Trump va William Barr vanga varivo attorney general we America wava Trump vabudisa mashoko kuti hapana chikiribidi chavakabona chakaitwa pasarudzo izvo zvisingaenderani nezviri kutaurwa nava Trump. Munofungei nemashoko iwaya?
Ndinoona sekuti mashoko makuru zvikuru because vabaa ndiye mukuru wezvemutemo muamerica mose. Ndiye unoti kana akaona panenge pasina kufamba zvakanaka unoti apa pangapoongororwe, ingava neFBI inotarisira ipapapo namamwe maroya ehurumende. Saka ndiye watirati gweta rehurumende yose yeamerica richinge richitaura izvozvo kuti hapana miridziro yakaitika panyika munyika yeamerica. Ndo zvinofanira kunge zvichibvuma navanhu vose vemuamerica, ndo zvinofanira kunge zvichibvuma navanhu vose vepasi rose kuti aiwa zviri kungotaura vatrump izvi munhu uri kungotauravo zvake zvisina umbou hwokubira nokusamira kunobva kugweta guru rakaita savabhaa. Zvino vabhaa nokukwataita kuti vabuda pachena vakati hapana kubira kwakaitwa, ndicho chokwadi chinenge chiri muamerica. Izvo zvandaigara ndichingotaura kuti muamerica sarudzo hadzibiriki muamerica zvachose. Kungoona musoro kwavatrump vanenge munhu usina achikunzwisisa zvamatongerwo enyika somunhu wakabva kunyaya dzamabhizinesi asingazivi zvakawanda wanda zvenyaya dzamatongerwo enyika, auya kumatongerwo enyika waakutaura zvisipo zvisingawanikwi muamerica. Demokrasi muamerica, kutonga kwenyika muamerica nesarudzibako zviri pachena kumunhu wose, hakuna miridziro yakaitika. Vabvaa vataura gweta guru rehurumende rakatosarudzwa navaDonald Trump vachevapo.